Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 6 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu makumi maviri vanoshaya mutsaona yebhazi raenda kuSouth Africa.
Bato rezapu roshishikana nekusajekeswa kweurongwa hwehurumende hwekuviga patsva vanhu vakafa munguva yegukura hundi.
Maprofita okurudzirwa kuudza vanhu vanorapa kuti vapote vachinoonekwa wana vana chiremba.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu makumi maviri vakashaya nezuro manheru munjodzi yemumugwagwa yekubonderana kwebhazi rekwaProliner nerori parwizi Nyamatikiti pedyo nechaka kwaChirumhanzu. Bhazi iri rainge richienda kuSouth Africa uye rori iyi zvakabva zvangobvira moto apo zvakaroverana. Mapurisa nhasi atumira nyanzvi kubva kuHarare nekuBulawayo kunoedza kubatsira mukuvheneka mitumbi yevanhu vakafa sezvo zviso zvavo zvisaonekwe nekuda kwekutsva nemoto wanga uchiri kubvira kusvika nhasi. Vamwe vakatsvava vanga vasina zvitupa kana magwaro ekufambisa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vakashaya hunogona kukwira sezvo paine vamwe vari kufungidzirwa kuti vachiri mubhazi uye vamwe makumi mana nevatatu vakakuvara zvakaipisisa.
Amai Charamba vatiwo mapurisa ari kuda kuti vose vane hama dzainge dzichienda kuSouth Africa kana vane hama dzavasiri kuziva kuti dziri kupi vabate mapurisa nechimbi chimbi. Vatiwo vamwe vakakuvara vari kuzvipatara zvekumvuma Dreamfontein, Masvingo neHarare. Tabata vaobio murambi wachinyere mukuru weTraffic Safety Council of Zimbabwe avo vaenda pakaitikira tsaona kuti tinzwewo zvavaona.
Dzimotikari dzarovana imwe bhazi rikatsva nerori yacho yanga yakatakura matai taiona yanga ichiri kutobvira mukati.
Tiri kunzwawo kuti panogona kunge panga paine vamwe vanhu vakatosara nezuro mukati imomo pakabvira bhazi irori nerori. Pane vamwe vaburitswa here nhasi?
Izvo ndinotaura here, tatosvika vanhu vachiri kuburitswa mubhazi.
Ko iyo nyaya yemigwagwa yacho yakamira seiwo iyi vachinyere, nekuti vamwe vari kugunun'una kuti mugwagwa wacho unenge usina kumira zvakanaka?
Ningi hatinyatsoziva kuti njodzi yakonzerwa nenyaya yemugwagwa here tine kuneta. Tichazonyatsogara pasi nemapurisa tonzwa kuti chii chingaitike, tisatapa blame kune kuti mugwagwa here kana kuti ndidrive.
Aiwa, tanga chida kungoziva kuti iwo mugwagwa wacho wakamira sei, nekuti vanhu vanombogunun'una kuti hauna kumira zvakanaka zvekuti vatyairi vazhinji vanopedzisira vongodrivha vari pakati pemugwagwa vozobonderana.
It's just a busy road.
Ko pakaitikira njodzi yacho pakaitawo sei?
Hapasi panhu pekuti ungatarisire kuti paite njodzi yakadaro. It's just an ordinary case, nothing serious.
Vaobio murambiwa chinyere mukuru weTraffic Safety Council vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, vamwe vari kuchema-chema kuti hurumende iri kutadza kugadzirisa migwagwa zvapakuti vanhu vakawanda vaparare mutsaona. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo avo vati vari kubatikana zvikuru nenjodzi yakaitika nezuro iyi.
Ine urombo nezvaitika izvozvo nokuti kana njodzi dzakada ichitikara mumigwagwa zvinenge zvichikonzera kuti ndisa minitsa vemigwagwa ndinenge ndichishaya kuti zvakonzerwa nei kuti zviite zvinhu zvakafanana neizvi. Asi chiripo ndechokutiwo tinokurudzira zvikuru samadhiraivha edu kuti dai vagona kuziva kuti vanenge vakatakura upenyu hwavanhu vakwanisevo kudhiraivha mumigwagwa zvakanaka, nokuti pane zvandanzwa inenge yakangoita sehuman error yemotikari mbiri dzichisangana.
Asi vamwe vari kugunun'una honorable Gumbo kuti hurumende iri kutadza kugadzira migwagwa, nekudaro ndosaka njodzi dzanyanyisa zvikuru seiwo mugwagwa iwoyu waitikira njodzi uyu.
Handifungi kuti zvinganzi ndiyo yava nyaya yekuti hurumende yatadza kugadzira migwagwa, nokuti iyoyo nzvimbo yamuri kutaura paita accident inzvimbo inenge ichitema nomugwagwa wagara uri mukuru unoenda uri pakati pebhajibhiji neHarare. Hauna chimwe chakanyanyisa kushata, mapotolo anga arimo ese takagadzira. Ndakatofamba nawo inini nomusomusondo ndakadhiraivha nzvimbo yachona iyoyo yaita accident. Inofambika zvakanaka, hongu ichokwadi migwagwa yedu haina kufamba zvakanaka, yakakanganiswa nemvura yakawandisa. Hurumende inoita zvairi kugona kuti igadzirise migwagwa uyo. Uyoyo wacho waita accident kunzvimbo yacho yaita accident iyoyo ndo yatanga takatonyorera kuti pakupera kwomwedzi unoyu ndopari tiri kunoita ground breaking kutangisa kugadzika mugwagwa uchiitwa dualization.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare.
Bato rezapo rinoti harisi kufara nekusabuda pachena kwehurumende paurongwa hwekuvigwa zvakanaka kwevanhu vakafa panguva yeguku rahundi pamwe nekuwanisa magwaro ekuzvarwa kwedzimwe hama dzevanhu ava. Mutori wedenautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vakafa nobata chinzvimbo chemutauriro webato rezapo vaipitule Maposa vanoti bato ravo riri kushushikana nekuti nyaya yekuvigwa kwevanhu vakaurayiwa panguva yeguku rahundi iyi inenge iri kuitwa zvechiwande wande. Izvi zvinotevera mashoko emuteedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mupoko munguva pfupi yapfuura vakati hurumende yakatotanga kuvaka zvivakwa panzvimbo dzinozivikanwa kunzi pakavigwa vanhu vakawanda vakaurayiwa panguva yeguku rahundi pamwe nekuviga zvakanaka mapfupa evamwe vakaurayiwa panguva iyi. Asi vamaposa vanoti hurumende inofanirwa kuve nehwaro hwakajeka hwekugadzirisa nyaya iyi hunozivikanwa nenyika yose.
Zvinhu zvacho zvinenge zviri kuitwa muchiwandewande zvatingati clandestine muchirungu. Tinoziva kuti vakazvitaura vari kushanyira hama dzavo kumatovoko paprivate homestead, asi toziva kuti national issue iri mupublic domain, zvokuti tinotarisira kuti yanga achitifanira kutaura zvakajeka panational platform.
Vamupoko ndiwo gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana, uye vakazivisawo kuti hurumende yakatotanga kupa magwaro ekuzvarwa kune dzimwe hama dzevakaurayiwa panguva yeguku rahundi iyi. Vamaposa vaudza Studio 7 kuti bato rezapo rinotambira kupiwa kwevanhu vakabatwa neguku rahundi magwaro ekuzvarwa pamwe neekufa kwehama dzavo, asi vati kuita izvi hakuziko kupedza nyaya, vachiti pane zvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa nyaya iyi.
Mubvunzo watinawo wakakurisa ndokuti matesedukeza vanonyora kuti chii sechikonzero cherufu. Tichitarisa kuti havasati vavhura nyaya iyi totaurirana, potaurwa pozivikanwa kuti pane munhu akauraya vanhu, pane vanhu vakaurayiwa, zvakare pane vanhu vakarasikirwa nevanhu vavo, yatinoti closure. Hapasati pava nekutaurirana ende hapasati pava nemunhu ati abvuma kuti ndini ndakauraya vanhu ava zveshuwa nezvikonzero zvakati zvakasvikana.
Pakutanga kwakurume vamupoko vakabuda mumapepanhau ehurumende vachitaura kuti hurumende yaisazoviga patsva vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda panguva yeguku rahundi, asi kuti panzvimbo dzakavigwa vanhu ava pachaiswa zvivakwa zvinoratidza kuti pane vanhu vakavigwa ipapo. Sachigaro wesangano reRestoration of Human Rights mudunhu reMatabeleland South vabekezela Fuzwayo vanoti hurumende haina shungu nekuita zvainoziva zvinodiwa nevanhu pakugadzirisa nyaya yeguku rahundi, uye vanotsigirawo nyaya yekuti panofanirwa kuve neurongwa hwakajeka hwekugadzirisa nyaya iyi.
What people want kumatabeleland vamupoko vanozviziva, niko zvino vaakutaura opposite yezvavanoziva kuti ndo zvinodiwa nevanhu. Vanhu vari kuda an open dialogue, vanhu vari kuda maexplanations kuti vele chii chakamboitika, ndiani akaita izvi, umwe akaita izvi. Then from there, imoeva nikagara pasi ndo paso tanga kuti alright ngachinoita chi mari burial.
Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vatine mkwewa vanoti vampoko vanofanirwa kubudira nyika pachena nekutaurira dare reparamende urongwa hwavainawo kuitira kuti pasazove nevanofunga kuti vari kuita zano ndega.
Pane pachida inonzi Act of Parliament inova pamasimba ekuti vaite mariperial. But iko zvino tavanzwa vachitaura kuti vatotanga. Tida kuziva kuti vawana masimba kupi, vakatanga kupi and vanofanira kuzvitaura izvi muparliament. Nekuti vakangozvitaura parufu kana kungozvitaura pagravesite yava masugu, it does not become a national policy.
Vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi muma tuna ya Midlands na Matabeleland. Ndaka Mirra Studio 7 Mubulawayo ndini Taura Ishava.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nasi vatoresa miko Justice Luke Malaba kuti vave mukuru wevatongi vematare. Vamalaba vatora basa ranga richiitwa nava Godfrey Chidyawo Siku avakaenda pamuchikandigere mukupera kwakukadzi. Vamalaba ndivo vanga vari mutevedzeri wavachidyawo Siku. Vakaberekwa kuPlumtree muna 1951, vakaita zvidzidzo zvesekondari paEmampandeni ndokuzoenda kuSt Ignatius College. Vakaita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro kuWarwick University kuEngland, uko vakapiwa degree ravo muna 1974. Vakadzoka kumusha vakaendera mberi nedzidzo zvavo zveLLB paUniversity of Zimbabwe, izvo vakapedza muna 1982.
Vamwe varimi vanonzi havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti vangotengesa chibage chavo kuGMB chete, kwete kune vanogaya upfu vanonzi nehurumende vanofanirwa kunge vachitenga chibage kubva kuGMB. Varimi ava vanonzi vari kunyunyuta kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzechibage chavakatengesera kuGMB makore apfuura. Hurumende yakazivisa nezuro kuti GMB ndiyo chete ichabvumidzwa kutenga chibage kubva kuvarimi nemutengo unoita mazana matatu nemakumi mapfumbamwe emadhora patani roga roga. Gurukota rezvekurima vaJoseph Made vakaudza bepanhau reHerald kuti hurumende yakatora danho iri senzira yekutsigira varimi. Asi mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti sangano ravo rinotambira chose danho rehurumende iri, sezvo hurumende yakavavimbisa kuti ichapa varimi mari dzavo pavanongotengesa chibage chavo kuGMB. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chakanakira varimi panguva ino yakadai ndechekuti GMB iri kutenga nemutengo unoita $390. Saka imari yakanaka zvikuru kumurimi. Vanogaya vakazhinji vakabuda kunotenga vanotenga nemutengo uri pasi. Vamwe vavo vanotenga nekuma240 kana kutodzika chaiko. Saka GMB chakanaka panguva ino ndechekuti yava nemari, vakaunganidza mari yekuti vatenge chibage chinokwanisa kusvika ku1.1 million metric tons. Kureva kuti mukana wokuti murimi agone kuwana mari kana GMB ichipa mari yakawanda saizvozvo uripo, pane kurasha vanhu vachipa vanhu vanovapa mari shoko.
Asi kava Zakaria, vamwe varimi vaichema kuti GMB yanga isati yavabhadhara mari dzavo dzezvirimwa zvavakatengesa makore adarika.
Ichokwadi ichocho tainzwa maripots iwayo. Isu takaita misangano nevakuru veGMB tichida kuti tinzwisise kuti vasati vabhadharwa vanobhadharwa rini matanho iwawo ose akaitiwa. Zvokuti kumahofisi kwedu te tichitokurudzira kuti kana kuine murimi anoti handisati ndabhadharwa, vakatizivisa tinogona kubetsera zvachose kuti vanhu vagone kubhadharwa mari dzavo.
Varimi vari kukurudzirwawo kuti vange vachivhura maakaunti kumabhanga uko. Muri kuona here vese vane chibage vachizokwanisa kuita izvozvo kuti vakwanise kubhadharwa?
ndiro dambudziko rogara ndinotenda kuti riripo iroro renzira yekubhadhara nayo. Kuna varimi vatinoziva vasingakwanisi kusvika kubhengi uye vasingakwanisi zvekare kupa bhengi zvinodikanwa kuti vabhadharwe saizvozvo. Saka iri ndo randingati ndo dambudziko racho chairo riripo.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa9198 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kurudziro kubva kune veruzhinji yekuti mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vasiye chigaro iri kuwanda paine kuvhota kuchaitwa muparamende musi wa18 mwedzi uno pamusoro pekushayiwa chiimbo navo. Asi mumazuva mashoma adarika, vamwe vevanoshoropodza vaZuma mubato reAfrican National Congress vari kuvatsigira pamwe nebato ratungamira mune zvematongerwo enyika kubva muna 1994.
Mapurisa muRussia akasunga vanhu vatatu nenyaya yekubhombwa kwakaitika muSt Petersburg kutanga kwesvondo rino. Mapurisa anoti anofungidzira kuti vanhu ava vanobva kudunhu rimwe chete repakati peAsia neakakomba reAgbonzov Drasilov.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP, amai Joyce Mujuru, vanoti havasi kuzopedza nguva yavo vachishushikana nekubatana nemapato anopikisa akawanda anyuka munyika, vachiti mapato aya ari kugadzirwa nezanupf kuti vavhiringidze vanhu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webazi ravo remadzimai nhasi mumasvingo, amai Mujuru vati ivo vachaisa simba ravo pakubatana neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nekuti vane vatsigiri vazhinji uye vane nhoroondo yakasimba yekutungamirira vanhu. Amai Mujuru vati mapato mazhinji amera munyika sehowa, mabasa eZANPF iyo inoda kuti kubatana kwemapato anopikisa kusabudirira zvakanaka. Vatiwo bato ravo rava pedyo nekunyorerana chibvumirano chekubatana neMDCT.
Mamwe mapati akaumbwa nehurumende kuti itaridze pasi rese kuti kune demokrasi kuZimbabwe. Saka whatever they do, vamwe vanotenge vachiita kufadza bosi. Bosi Morris anenge achida ripotika kuti zvii zviri kufamba. Saka ini navatsvangirai takabvumirana kuti ndimi muri kugona kuunganidza vanhu sekuunganidzawo kwatiri kuita isu veNPP. Hatisati taona mumwe musangano kunze kwezanu yacho vanogona kuunganidza vanhu. Saka imi nesu ngatigarei pasi. Chatiri kuziva ndechekuti tikanomira kumageneral elections munhu nemunhu akazvimirira, matrics ezanu ndo paanopinda ipapo.
Vatiwo musangano wavo uri kukoshesa kubatana nemapato ane musoro kuitira kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana nemutungamiriri weZANPF Robert Gabriel Mugabe pasarudzo yemutungamiriri wenyika. Amai Mujuru vatiwo havana dambudziko rekuti vatsvangirai vatungamiriri mubatanidzo wavo, vachiti murume uyu ane humbo hwekugona kutungamirira sezvo ane rutsigiro rukuru munyika.
One presidential candidate inomiririra maopposition parties. One presidential candidate inomiririra maopposition parties inofanira kutokurukurwa nezvayo. Munhu akaita sei asingazodzosera zvinhu zvedu mumashure? Munhu anofanira kunge ari munhu anobatanidza vanhu. Munhu anofanira kunge achipa chitimbo nechivimbo kune vanhu. Munhu asingazofanira kunge achioneka semunhu asina hanya nekwatiri kubva, nokuti kwatiri kubva kune zvakatikoshera zvatisinga fanire kudonedza pasi sembwa inodonedza bonzo ichihukura.
Amai Mujuru vati vamugabe vakwegura zvekuti havachakwanisi kuramba vachitonga izvo zviri kuita kuti nyika irambe ichiondomoka. Vachitaurawo pamusangano uyu, vakafana kubata chinzvimbo chasachigaro webazi remadzimai muNPP, amai Marian Chombo vatiwo bato ravo richakurudzira kuti musarudzo za2018 rinoda mikana yakafanana nevarume kuitira kuti madzimai apinde pazvigaro uye mubatanidzo wemapato uzviremekedze.
Vasikana ngatichemere quota system yedu iri kusapotwa neconstitution yedu yeNPP. Iyo constitution yeZimbabwe iri kuisapota kuti 50-50. Ko 50-50 vacho vanopinda sei kana tisiri kuvavhotera?
Apo amai Mujuru vanga vari mumasvingo, mutauriri webato ravo vaJelas Mawarire vanyora tsamba yekusiya basa zvichitevera mirizhonga yakaitika svondo rapera pakati pavo vamawarire navagift Nyandoro, avo vanonzi ndivo mutauriri waamai Mujuru. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamawarire kuti tinzwe zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
National AIDS Council inoti iri kushushikana zvikuru nemamwe maprofita anoti anorapa HIV AIDS ichiti izvayo konzera kuti vakawanda varegere kunwa mapiritsi anowedzera upenyu hwavo emaantiretroviral drugs kana kuti maARVs, izvo zviri kuisa vakawanda munjodzi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pachirongwa chehealth forum chinoitwa nezimbabwe lawyers for human rights chichangobva mukiitwa nguva pfupi yapfuura, mukuru anoona nezvekuongororwa kwezvirongwa munaki vaamon mpofu vakati vave kutaura nemamwe maprofita avasina kudoma nezita awo anoti anorwa pachirwere cheHIV AIDS. Kunyange hazvo vasina kutaura uwandu hwevanhu vari kuregeza kunwa maARVs mushure mokunge vanzi varapwa nevaprofita, vampofu vakati dambudziko iri riri kukura uye vamwe vanhu vanotozosvika pakufa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr Ruth Labode vanoti kunyange hazvo vari mutendi wechikristu, zvakakosha kuti maprofita aya akurudzire vanhu vaanenge arapa kuti vaende kunoongororwa zvekare vasati vamira kunwa maARVs.
There is that word yekuti by your faith, which means 20 of us kaenda kuna prophet tinogona tese kutsarapiwa or one orapiwa best pa faith yedu anditi. So zvinofanira kuitwa nemapastors havana magaya havana makandiwa, ngati vadaizei sevanhu vezveutano on a round table kuti tibvumirane kuti ndakazviona kune imwe church vanoita pre-counseling. Ukauya nechipepa chako cheHIV anzi pre-counseling, opinda muprayer line, prophet what you are healed. Obva ipapo mwenda kupost-counseling woti hauregeri mapirisi kubvira wodzokera kumunhu akakuti uri HIV positive ozoti uri negative. Only he will stop you from taking tablets, not the prophet.
Imwe nhengo yekomiti Dr Paul Chimedza vanoti hapana chikonzero chekuti munhu arambe achinwa mushonga kana achinge apora, asi chakakosha kuongororwa kuti wapora here nana mazvikokota kana vana chiremba.
Inini I'm a born again Christian as well. Ndoziva kuti Mwari ane simba rokuita zvese including kurapa zvirwere, ndiye murapi mukuru. Asi tiri kuti isusu pane vaya varapwa zvakangokoshawo kuti uinde kunochekwa kuti zvirwere chako chadi chapera here, kuti zvinatso kuzikama. Nokuti vamwe vanonzi kutenda kwako kwakuporesa, pamwewo kutenda kwako hakuna kukudi kukuporesa. Ndosaka Jesu akati paakaporesa mapofu vanhu vanga vane maperembudzi akati chiindai kuvapiristita munoonekwa kuti zvinhu zvenyu zvadi zvaaraitere.
Vanoti vanozviziva kuti Mwari vanoita minana uyewo Mwari ndiye murapi mukuru, vachitiwo vanhu vanoporeswa nenzira dzakasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kutaura nevamwe vemaprofita anonzi anorapa HIV AIDS kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Chirwere cheHIV AIDS hachisati chave kurapika, asi pave nemapiritsi anowedzera upenyu. Ndosaka vanhu vachikurudzirwa kuti vaongororwe kuti vakwanise kutanga kunwa mapiritsi chirwere chisati chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nasi tiri kuenderera mberi tichinzwa pfungwa dzevateereri veStudio 7. Ngatinzwei muteereri wekutanga vaEpitule Maposa.
Studio 7 semtauriro wezapo tinowana mukana wekuti titaure tiarticulate my issues sebato tichipiwa that platform ne Studio 7 tinoziva kuti muno muZimbabwe iplatform yatisingagone kuwana kubva kustate media nevamwe vatinoti private media pane vamwe vane mapolicies anogona kuzatiwanisa mukana iwoyo asi Studio 7 mukana watinowana pachena uye pasina kugombedzerana. Basa rakanaka rekuita neStudio 7.
Tochiendawo kumwe mutereri wechipiri vaDanford Ngadziore.
Studio 7 tinoraso kunge yabatsira chose. Basa rakoyaita ndekuti vanhu vazhinji kunyanya ndikaenda kumamusha uku seven ingatoshaya vanotsvaga redhio iri papa kusungira area yavo kubata station. So ndokuti Studio 7 yabatsira macommunities kupa information isina kubata yakarerekera so that vanhu vanoitwa informed. So ndokuti makore asvisa Studio 7 aikatokwanisika chishuo changu Studio 7 yamusenge branch ATV pawane TV station so that you are able kuwana free TV station kuti vanhu vese vadini vanga vari covered.
Wekupedzisira nhasi ndaamai Paulina Mpariwa Wanyanya vanove miriri wemufako wesemuparamende.
Isi tinonzwa kufara seibato rinovigisa mufunge nekuda kwokuti mukatarisa mamwe maredhio haanyatsoburitsa nyaya asina kuviga, asi Studio 7 inotigonyera nekuda kuti inoburitsa sezvazviri yobva yaendesa pasi rese nyangwe zvavo vasiri muno vari kuamerica. Ende chichemo changu ini chingangovepo chokuti ndechokudai vanga vagadzira tumaredhio tinonyatsobata Studio 7 yacho, nokuti mukatarisa maredhio mazhinji ari munyika muno haanyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana purogiramu isati yadi yanyatsopera. Toda kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro. Tinotokumbira kuti dai vanga vaisa kana maripota akawanda kwese kwese kutira zvinhu zvidi zvibatifanike kunyanyanya takuenda kumaelipidi saizvozvo.
Vateereri ava vatumirawo mavhidhiyo avo vachitaura pamusoro pechirongwa chenyu cheStudio 7. Kana muchida kuvaona endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVoashona.
Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti richaratidzira nemugovera muHarare richikurudzira kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe. Chirongwa ichi chichange chiri pasi pedingindira rinonzi hashtag section 56 discrimination of women. Amai Daphne Jena vesangano reHair Zimbabwe vaudza Marvelous Muhlanganya uyu weStudio 7 kuti chiitiko chakadai chakakosha murwendo rwekurira kodzero dzemadzimai.
Madzimai anenge achimacha iwo vachitaura nezvesection 56 iri mubumbiro redu remutemo inotaura izvo nezvekuenzaniswa kwemunhu wese. Section 56 inotaura iyo kuti hapana munhu ane kodzero yekusarurwa zvichienderana nekuti mukadzi kana kuti murume, kusarurwa zvichienderana nekuti munhu mutema kana kuti muchena, kusarurwa nekuti haana mari, kusarurwa nekuti pamwe kwaanobva kana kuti kwaakazvarirwa. Section iyo inokurudzira kuti munhu wese ange achiwana kodzero dzake zvakaenzana, vanhu wese vachiwana mikana yakafanana. Ende inokurudzira kuti hurumende iite zvainokwanisa pamagariro ose evanhu kuti munhu wese anowana mikana yakafanana.
Imi muri kutarisira kuti hapazoitika mhirizhonga here? Tichiona kuti kana kune kuratidzika kunoita munyika dzimwe dzenguva tinoona mapurisa achipindira.
Taedza nepossible rinokwanisa kutaura nemapurisa wati kuwana police clearance tu kuti vave vange varipo vachiongorora kuti mash iri kuitika semarongero ataiita. Uye isusu mamembers eWomen's Coalition tasarudza nawo kuti pane vamwe vanenge vachibatsiranawo nemapurisa kuongorora kuti vanhu pavanenge vachimacha tinenge tichiita zvacho hatafambira isusu. Asi kana pakazoitawo vekunze vanoedza kuunzawo mishonga ndo panozopinda mapurisa nekuti anenge aripo.
Avo vanga vari amai Daphne Jena vanoshanda nesangano reHair Zimbabwe vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimbaradza.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318.
sezvongo yade yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Vanhu makumi maviri vanoshaya mutsaona yebhazi rainge richienda kusouth africa nezuro maneru.
Bato rezapu roshushikana nekusajekeswa kweurongwa hwehurumende hwekuigwa patsva kwevanhu vakafa munguva yekukura hundi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksia mina ntungamiri Nkomo na Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Mabasa 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwenzeleko neingozi leyo kwanamhla kusendaweni lapho esifuna ukuthi senze i-ground breaking end of this month. Kube kumele ukuthi senze i-ground breaking eyokuthi senze i-jewelization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma.
Kufa abantu abangamachomi amabili engozini yomgwaqo ekade besiya kwele South Africa ngebhasi.
I-business mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izuline kangaka ama-customer azabuya bethenga sibili ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa i-problem esilayo yikuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prices bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Abesifazane bakobulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba baveza ukudana ngokusilela kwemali elizweni.
Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ofungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngomongameli Mgabe.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Umphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo uthi ulusizi kakhulu ngengozi yomgwaqo ebulale abantu abangamachumi amabili enkabazwe izolo ebusuku. Ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yeProlina ebisuka eHarare isiya kwele South Africa leroli enkulu ebithwele amathaya. Amapolisa athi ibhasi ihle yalumatha umlilo abantu abaningi batshela phakathi. Ingozi le yenzakalele eMvuma duzane lomfula uNyamatiki njalo amapolisa athi abalimeleyo abedlula amashumi amane bahanjiswe esibhedlela seGweru kanye lezidumbu zabafi. Ingcwethi ezicubungula imbangela yokufa komuntu zitshone zihlolisisa ukuthi abafileyo kungaba ngobani amagama abo ngoba ezinye izidumbu zibikwa zitshe zaphosa zaba ngumlotha. Umgwaqo osuka eHarare usiya eSouth Africa lo mubi kakhulu njalo banengi asebefele kiwo. Ugumbo uthi abatshayeli kumele behambe ngonanzelelo.
Njengominister of Transport ngicela nje kuma drivers onke labantu abangalalele ngikhuluma sokuthi hey sicela ukuthi laba ba driver ama big trucks ama gonyet lawa lama bus ukuthi bahambe ebusuku. Sicela ukuthi bengeze ukuthi ha sebediniwe ungono baphaka imoto bakhe baphumule kona bazasukuma sebehamba nxa sebesizwe ukuthi asengingono ngoba ama accidents amanye laba ayisawona kathesi yikho sibi ukuthi i-state yemigwaqo yethu ayilunganga okwakathesi. Kanti lo mgwaqo weMasingo siya ngapha eHarare mina ngindilokho nayo ngesonto lapho kwenzakala okune-accident kuyahambeka kakhulu ama-potholes salungisa but ngiyakwazi ukuthi sokule traffic eningi kakhulu kumgwaqo lo ovelele bright 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 zisiya ngapha eHarare udlulela usiye eChirundu. soku ya shupa kakulu vini kuzelendi ya wale hivu shungu.
Kungani linga ilungisi imikwako ikule ibe vanzi baba kumbu kwenze lukuti izmota zenelise ukupambana kuhle zingaze za chayana.
Lapho kwenzeleko neingozi leyo kwanamhla kusendaweni lapho esifuna ukuthi senze iground breaking end of this month kube kumele ukuthi senze iground breaking eyokuthi sithi senze ijewelization indawo leyo endaweni yanala leyo kokuchaka ngapha emvuma so siphakathi ukulungisa ukuthi ngasithola izimali sibe lama jewelized roads. Ngihlala lokho ngikhuluma ngitshela abantu ngisithi mina umgqago ovela eBite Bridge usiye Victoria Falls sifuna ukuthi siwujewelize. So silayo iplan ukuthi sijewelize eBite Bridge to Bulawayo. Siyajewelize kathesi sesiqalisa ukuthi sisenze ijewelization eroad leyi eBite Bridge isilwaye Harare siye Chirundu. Yoko sosisivele sesiqedile.
Umnumzana Joram Gumbo ngumphathi ntambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo sixoxela eseHarare.
Osomabhizimusi besifazane bakubulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba sebeveze ukudana kwabo ngokusilela kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele besithi sekuphazamisa kubhizimusi labo ngoba abantu abasathengi amaluba njengayizolo bekhuthaza uhulumende ukuba angenele aphe abantu imali kumbe kusetshenziswe irand lakwele South Africa ngokusemthethweni. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibhizimusi lamaluba ngelinye lamabhizimusi ezokulima eliletha imali eningi ezweni kodwa ngenxa yokusilela kwemali abalimi labathengisa amaluba njengabo bonke abakubhizimusi babhekane lodubo lokusilela kwemali. Iningi labakubhizimusi leli kobulawayo bakhala ngokuthi lokhe kwaqalayo ukusetshenziswa imali yohlobo lwebond note ibhizimusi labo lihle lawa okwethusayo ngoba abantu abalamali. Unkosikazi Sandra Mpofu oseleminyaka emithathu ethengisa amaluba ebulawayo City Hall uthe ibhizimusi imile kulezi insuku uyabuyela endlini engathengisanga ngisho iluba elilodwa.
Ibusiness mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izulu line kangaka ama customer azabuya bethenga sibili ngobunengi babo ngenxa ukuthi sebelamanzi kodwa ke iproblem esilayo ukuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama prices bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Uthe ngabe uhulumende uyangenela baqale ukusebenzisa imali yakwele South Africa ngoba sebethwele nzima kubhizimusi.
Sicela ukuthi uhulumende ngabe uyabona amaceba ngawenza ngoba into esimangalisayo ukuthi nxa kwakule sekwehlule iUS dollar babuyisa amabond besithi amabond yaza aza kuba ngcono manje sokukhanya ngani sokuwesi kade sokudlula sisasebenzisa ama US dollar sesifisa ukuthi ngabe kule ways and means ukumba ukuthi wona ama US dollar lawaphenduke kumbe sisebenzise iSouth African rand.
Omunye njalo okubhizimusi linye unkosikazi Mary Nyoni uthi njengalonyaka izulu line kuhle kanje izilimo zabo zinhle inkinga nje ukuthi abantu abalamali.
Lonyaka kuhle ngokuthi izulu lalinile izilimo zethu sikhula kuhle esi okusafecta okwakathesi yizizimali ezingekho esingalazi ezandleni abantu bazifuna izihlahla kodwa imali ziba sithi imali semabhenki aliswayiphi ngabe liyaswayipha ngabe ibhizinisi ingcono.
Ibhizimusi yamaluba ilakho ukukhuphula ezomnotho lapho kungaba lohlelo olucacileyo lokuthi alinywe ilizwe lonke ngabalima ngokuthelezela kudale le misebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingunompumelelo moyo.
A
abo manyano wenhlanganiso zabalwela amalungelo abesifazane owe Women's Coalition of Zimbabwe sebekhuthaze abesifazana lozulu jikelele ukuthi baphatheke ekutshengiseleni abakuqoqayo ngomgqibelo. Kubika uMavis Gama.
Lomkhosi wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Section 56 March Amplifying the Voices of Women. U-Section 56 wesisekelo sombuso ukhuluma ngezokulinganiswa kwamathuba kanye lokuba lungamelanga lube khona ubandlululo. Abesifazane abakhulumisane lalomsakazo batshengise ukuthakazelela lokhu kutshengisela okuqoqwa ngenye inhlanganiso ezikumanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe eye-Women in Politics Support Unit, WIPSU. Unkosikazi Nosisa Nyoni ophila ngokuthengisa ezitaladeni uzaphatheka kulokhu kutshengisela ngoba yena labakumsebenzi munye bekhala ngesiphatho samapolisa kamanisipala laweZimbabwe Republic Police ZRP ababahlukumezayo.
Into ekhona yikuthi ehofisini kahulumende ubusela yebo sokugcwela i-corruption phakathi kwamapolisa kusela amapolisa ka-City Council kuze kube namapolisa kahulumende CBD ZRP ngokwayo ngibusela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo but basebenzisa thini ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo bafundisa abantu abanababo phesheya kwamazwe but kuyithi thina esisebenzayo.
Ethi kunzima ukuba ngowesifazane ophila ngokuthengisa beyibo abahlukumezwa okwedlula abesilisa.
Ungazama ukuthi uvoyise batshintshane kuzokusebenza kumbe uhluphane nompolisi oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasiboyo naloo hluphane ndawo batshona bekutshintshana mpakuze ucine ndawo usuphomba ukulandeza ukuthi engathi lethi imali uyaphomba ukumqhubela nje uthabile but kubuhlungu enhliziyweni ngoba usesaba ukuthi ungala uzehluleka ukudingela abantwana isikafu imali yempuku.
Kuthi unkosazana Nosisa Sibanda yena ekhalange lokuthi kunje lesisekelo sombuso sisabalaliswa ngendlela elobandlululo bebalutshwana besifazana asebethe baluthola lolugwalo lwakhona ngoba lunikezwa ngendlela elobandlululo.
Khona kungeniswe kathesi sebesithi sebefuna ukutshintsha futhi abanye abaningi abakabe kwazi ukuthi imithetho yangkhona imime ime njani sebefuna ukuyitshintsha. Abantu abaningi abakwazi ukuthi imithetho yangkhona ihamba njani sebefuna ukutshintsha. Thina abanye vele njengathi thinavela sikwazi lutho.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngendlela yokukhumbuza iziphathamandla phezu kokumunyethwe ngu-Section 56 wesisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lungamelanga lube khona ubandlululo phakathi kwabesifazane labesilisa. Abesifazane bangaze babandlululwa ngoba kungabesifazane umuntu wonke kumele atholiswe ithuba kukhangelwa ukuba uyanelisa na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umahlulo mkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ufungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngumongameli Robert Mugabe. UMalaba ukhethwe ngumgabe ngeviki edluleyo phakathi kwabahluli abathathu ayephiwe amabizo abo lugatsha olubona ngezemithethwandaba olujudicial services commission. Abanye ababefuna isikhundla lesi ngunkosikazi Rita Makarau lomnumzana Paddington Garwe. Ababili laba kabaphumelelanga ngoba bathola imiklomelo ephansi kwekamalaba kusivivinyo abasiphiwa iJudicial Services Commission. UMalaba wazalelwa ePlumtree ngomnyaka ka-1951 njalo wafunda isikolo seMpandeni. Wathola isithupha sakhe sobugqwetha esakuqala ngo-1974 ekolishini le-Warwick. Wazothola elesibili e-University of Zimbabwe ngo-1982. Isikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party umnumzana Jealous Mawarire uthi sephumile kuleli bandla. Encwadini ayilobele uMjuru namuhla uMawarire uthe uthethele linyathelo ngoba esehlulekile ukusebenzelana kuhle lesikhulumeli sikankosikazi Mujuru umnumzana Gift Nyandoro. Yena athi ungumuntu olodlakela njalo olobudlwangudlwangu. Ababili laba batshayene kakubi eHarare phakathi kwabantu ngeviki edluleyo unyandoro walimala waya kwelatshwa esibhedlela se-Avenues Clinic. Umawarire uthi lanxa engaselilunga le-National People's Party, lokhe emhlonipha kakhulu unkosikazi Mujuru njengomkhokheli olohlonzi. Ngalokho uthi omfisela inhlanhla kukhetho oluzayo ngoba nguye yedwa umuntu okhanya elobuchopho obungahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwabo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincome ukumanyana kwenhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawezombusazwe kwele South Africa emizameni yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi aqhakathekise izifiso zikaZulu. Amaqula la amanyana kusasa ekutshengiseleni elizweni jikelele besithi umongameli Jacob Zuma akehle esihlalweni ngemva kwezinqumo zakhe esezijiye umnotho welizwe usengozini yokubhidlika. UBenedict Nhlapho siphaloludaba eseJohannesburg eSouth Africa.
Isenzo sikamongameli Zuma sokuxotsha umphathintambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan sesidale ingxabangxoza kwezomnotho kwabangela ukuthi amaqembu enhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawo zombusazwe amanyane efuna ukuthi ehle esihlalweni. Ngemva kokuxotshwa kwamnumzana Gordhan, isithunzi selizwe sehlisiwe safakwa emazweni ayingozi kwezamabhizimusi, kwabuye kwehliswa isithunzi samabhanga ayisikhombisa. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabhidliza imisebenzi kubangele ukuhlupheka okukhulu kwele South Africa. Le yinto esilethe kumanyana kwamaqula atshiyeneyo elizweni jikelele ekutshengiseleni kwakusasa besithi uZuma akehle esihlalweni. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe emadolobheni wonke elizweni jikelele kumanyene kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwayiphi inhlanganiso kumbe ibandla eliphikisayo loba elezokholo. Lokhu kumanyana sekuncunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisithi ukutshengisela ngokumanyana okufanayo nxa bekungenzakala eZimbabwe bekuza kudala umehluko omkhulu kakhulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi isibonelo esihle kakhulu leso esikhonjiswa zinhlanganiso zakwele South Africa.
Le yindlela engabandle mayingasetshenziswa eZimbabwe ngoba yilo ilizwe elile yinkinga eSouthern Africa elibisele muva umnotho weSouthern Africa ngendlela elibuswa ngayo.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi usizi ukuthi eZimbabwe kayikho intando kaZulu evumela ukutshengisela okunje ngokukhululekileyo.
Balozibose la inkululeko yabo iyabapha amalungelo ukuthi benze abakufunayo ngesikhathi abasifunayo. Njalo futhi igovernment yeSouth Africa ikuhlonipho lokho. Manje kwelakithi eZimbabwe ngale angeke wakwenza lokho ngoba uyasuchaywe ovalelwe obotsho kuyasukuthiwa yitreason.
Ukutshengisela kufana lalokhu okuqhubeka kule South Africa kuyadingeka kakhulu eZimbabwe njengoba labo befuna umongameli okhona manje lebandla lakhe bephume embusweni ngenxa yokuthi bayehlulekile ukubusa.
Kumele isimo siguquke indlela okubuswa ngayo. Ukuze lokho kushintshe kumele uhulumende okhona ukhitshwe. As long as sisasenomugabe nesystem yakhe nako konke kukhona ngeke kuze kuphele lokho.
Abaqoqa utshengisela kwakusasa bathi kuzaba ukutshengisela okudlula konke osekuke kwabakhona, kanti bakhuthaza ukuthi kungayiwa emsebenzini abantu bonke bamanyane kubizwe lokuthi umongameli Zuma akehle esihlalweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk namuhla sixoxa ngokutshengisela okuza kwenziwa ngempela viki ngamalunga enhlanganiso ye-Women's Coalition esola ukubandlululwa kwabesifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Lokhe siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi uMongameli Jacob Zuma wakwele South Africa achiye umsebenzi okuvezwe linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edale lePhalamende lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhla ka 18 yonale inyanga. Ukusuka ebandleni lezanu PF okwenziwe ngunkosikazi Nomthandazo Eunice Sandi Moyo obengumsekeli kankosikazi Grace Mugabe kuhlangothi lwabesifazane ebandleni leli lomgcini ngcebo unkosikazi Sarah Mahoka sekudale imibuzo eminengi. Kuke kuhaba lokutshengisela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abasekeli bebandla lezanu PF besithi ababili laba kabaxotshwe ngoba bebethesa amacala atshiyeneyo abalisa ukudelela umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa lokuntshontsha imali. Kungaba kusenzakalani ebandleni leli? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla olilunga njalo lebandla le-NPP endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yonke indawo nxa kufanele isikhathi sakhona singafika kuyenzakala into ezenzakalayo anti kuyabe isikhathi sakhona sibili.
Ey baba Mkandla, nangu ubaba Ndlovu uthi isikhathi sakhona sokuthi kuxotshwane, ubona njani wena?
Hayi, kuqinisile uNdlovu ukuthi kumele kuxotshwane njengakhona lokhu ngoba kuyabe kuprotekthwa abanye abantu ebandleni lezanu ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kuncintisana endaweni zesikhundla lezi. So-ke lokhuyana-ke uqinisile uNdlovu ukuthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile. So isikhathi esifikayo sokuthi athi sokuxotshwana lapha kungena le hearing ngama-policies ezani lawo uyabe qinisile sitho njalo but i-freedom of choice or freedom and then democracy yabe ingekho because abantu laba bamelanga ngokho ngokuxotshwa nje bamele ukuthi beye ku-hearing then they are found ukuthi khona hayi babonile laphana lalaphana bekhulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo.
Yebo baba Ndlovu, nanto-ke udaba umkandla lapho uyaphatha udaba lokubana bayaxotshwa abantu kungabanga le hearing, uthini wena lo?
Hayi, yasi into ekhona ukuthi nxa ukhomenta ngolutho fanele ube le-inside information. Nxa ungela inside information kuyakhathaza. Now, ayisuko ukuxotshwa per se. Ngizakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo sana. Andabantu kaxotshwanga yena. Kube lama-allegations against her. Yena wase-resigna. Almost even emsebenzini, ungabona ingani phela ama-charges against you nxa uqotshiwe. Ungarizayina, they won't call you for ilokuze i-hearing, usurizayinini. I-resignation ilokuze ni individual decision. Uthe warizayina yini. Pes, nxa urizayina wena, either uyabuvuma kumbe usala udaba lakho ungafuni lubonakale. So nxa njengoba esirizayinile yena, kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzekala. Into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba kwi-hearing.
Mkandla, uthini wena ngalokhu?
Ah, kungaba belecala kumbe bengelacala kathanti ukuresigna lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo name calling etcetera khona lokhuyana akulunganga esintwini. Lokhu kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni sabemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi into yabo iphelele ingaphakathi. Lokho kuthiwa kunala makuqale kube lama-demonstration umuntu enhlumbe enqunulwe. It's uncalled for. Asathi siyadiliza kutshengisela ukuthi khona vele le-culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandele amasiko. Yikho kubana abantu begijimisa khona lokhuyana ukuthi khona hhayi umuntu pho ngokuthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstrate-elwa ibizweni lokho lalokho urizayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosandi nevela kola kuma-liberation lapho ungazani wayekhona empini lapha konke khona lokhuyana kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni.
Baba Ndlovu, nanti udaba.
Umkandla, ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akutshayelekanga siko kwesintwini. Lokho ngiyavumelana lakho bandlela abakwenza ngayo. Kuqakathekile bethu umuntu wonke, mina I believe ukuthi a person is innocent until proven guilty. Lo le ndiphenza ngivumelana la. So indlela zokuthi abantu baletha njani udubula ziyatshiyana sokusiya ngembono yabantu.
kodwa mina lami ngikubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngilecala ngitshelwe icala lami, ngatshela icala lami, nginike ithuba lokuthi lami ngizithembile. Lokhu kuliqiniso ngoba i-principles of national justice vele zitsho njalo. Lokho kukhulunywa umkhandla.
Ye manje baba mkhandla, bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo, ukubona njani, kungakuliqiniso yini ababona njalo?
Hayi, ukubandlulula ngeke kube khona esearch ngoba nakathe singakhangela ukuthi uSandi yevele emandebeleni, kodwa phela bakwenzile la kuSevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrata uma walker lwana kashiwa ngapha ngasemandebeleni. So labo babekuthi lokho kumele bekukhangele both sides ukuthi hayi lwana ngale ingazani bamsondeze eduzane labo bakhuluma laye kuhle njengeSandi. Kodwa ke mbona into yakho le yonke nje yenze ngokufanwayo kumbe iqinisa ama-structures abo umjuru wona lawo.
Nomzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuthiwa kuloku khethana?
Hayi, njengoba umkandejile komhlobo akukho njalo khona nokho kwenzakele, into eqinisa ukuthi umongameli ukhulume ngakho ukuthi hayi indlela ohanjiswe ngayo ayisiyo ndlela yomhlangano, asiyo ndlela eqondile, umongameli layo ukuthile.
Alo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF, obexoxa endaweni lengcwethi yecubungula izombusazi womnumzana Max Mkandla olilunga njalo lebandla le National People's Party.
Umsakazo weStudio 7 ofikisa eminyaka elithumi lane 14 years usunguliwe kusasa. Silethemba siyazifeza izithembiso zokulethulela indaba ezimqotho njalo singathathi hlangothi. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp audio kumbe ivideo, le-email lene lisanjalo ukusithumela imbiko ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Ke sizwe abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7.
Umsakazo oyiwe engabona nxa sikhala imsakazo yonke esezimbabwe, umsakazo ofree uku-address ama-issues acheneyo ungela ukuthi udonsela kuliphi bandla, ngoba nxa sikhanyele ilizwe leZimbabwe ilizwe umsakazo yangkhona icontrolwa ama-political parties isikhathi esiningi. Kodwa umsakazo weStudio 7 umsakazo ovumela wonke ama-political parties njalo okhuluma indaba zonke eziyabe zifunakala ukuthi zizwe izizalwane zeZimbabwe. Nxa sikhanyele indaba zaStudio 7 kuyi-platform eyi accommodate abantu bonke, so kuyabe ukuhle ukuthi ikwazi ukureacha even emakhaya, ngoba emakhaya abala ma waves lawa nithi bakwazi ukubamba njalo ama-channels akhona bawabamba njani. Nxa futhi iStudio 7 ikwazi ukuthi abake bekwenza lokhu akunjalo ukuthi babenika abantu ama-radio emakhaya, benika ama-radio abantu abangakwazi ukuza ama-radio ukuthi bezwe izinto eziyabe zenzakala eZimbabwe.
Abanye abangakwazi ukuthi indaba zemhlaba ezelizwe zihamba njani bazizwela ku-Studio 7. Ngabe njengatshintshile okuzini ama-waves aba azwakala kubantu bonke, kodwa okwakathesi ngesinye isikhathi ayibambeki, ngesikhathi iyabambeka manje kule yi-problem manje.
Ya, uyasinceda kwesinye isikhathi, kodwa kwesinye isikhathi vele lathi kasikwanisi ukuthi sizwe. Ama-waves angikhona kwezinye indawo vele kafike kakuhle. So kuyabe kuhlupha, ngabe ema-reserve ngale njengegogo. Kwesinye isikhathi kawusozikwanisa ukuthi uzwe ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokwani. So siyabe sicela lathi ukuthi bangakhwanisa, kuwe kukhwaniseka la ukuthi abantu abasemakhaya ngale bakhwanise ukuthi baye besizwa la ukuthi kuyakukhulunywa ngokwani. Bayasebenza labo bantwana, bayasinceda lathi la ma-voice ethu, siyake sisizwa abanye bethu bekhuluma kunapha eradiyweni, vele siyahle sithakazeke lapho.
La zabo bekungabalaleli be-Studio 7 abathumele imbono yabo besazisa ukubana siwuqhuba kuhle na umsebenzi.
Hayi, isikhathi ntungamila savuma ukuba siqhubeke sonke, kodwa kasivalelise abalaleli ngokubala inhloko zendaba.
Kufa abantu abangamashumi amabili engozini yomgwaqo enkabazwe ekade belubhekise kwele South Africa behamba ngebhasi.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gandhi.
Lo ntungamila inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.